ichokwadi kuti upenyu huri kuenda huchioma, iya yamunoti disposable income yevanhu wozvavo, kunyanya muno mareserve matigere apasisina yanetsa. Zvino zvine dambudziko rekuti zvinostripa maassets avo, uye zvinostripa nyika maassets ayo. Nepamusana pekuti zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yebarter trade haisiri fair. Ndosaka takanga tazointroducea money economy. Nepamusana pekuti kuti uone kuti uremu hwemombe nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa, kana kuti uremu hwembudzi nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa, hazvienderane. Kunyanya munhu aakuziva kuti munhu ane nzara, anenge ari panzara ane disadvantage. Saka as a result of that, vanostripa ikonomi yedu kubva kwemaassets aya akaita sezviwanikwa zvinenge mombe. Isu tagara tanga takanganiswa nana January disease nezvinhu zvakadaro. Saka munhu ari paruzevha ari panguva yakaoma.
Zvingagadziriswa sei izvi, mufundisi Matonga?
Kugadziriswa kwazvo kunonoti nesei, asi tiri kufungidzira kuti nyaya iyo yekungoti vanhu vemunyika medu kunyaa vaakuda kubatsirwa nemamwe mazano ekudaivhesifaya ikonomi. Munochizoona kuti kungomira neikonomi yekurima munyika medu munomumu zvaakuda kuenda zvichinetsa, nekuti matambudziko acho tichitarisa zvana climate change, tichitarisa zviri kuitika izvi, ikonomi yekurima yekumirira mwaka wekurima icharamba ichinetsa.
Ko, muri kuona hurumende iri kuita zvikuru here kubatsira vari kutambura ivava, tichitarisa zvikuru vekumaruva ivava?
Of course, uchiteerera pamablueprint avo akafanana nana Vision 30 nevakadaro, zvinoratidza kuti vane chido. Asi ndofunga kuti tine padambudziko rekuti toda kuti tigadzirisane paideology yekuti ideology yatiri kuteedzera ndeipi. Ideology yekuti tifambe hurumende iriyo inodrive economy inenge isinganyanyoshanda kwakawanda.